Zvikoro zvedzidzo yepasi kana kuti maprimary schools muchinoi zviri kubhadharisa mari iri pakati pezana nemakumi mashanu emadhora kusvika pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe kuti mwana atange gwaro rekutanga kana kuti grade 1. Vabereki vazhinji vanoti mari iyi yakawanda zvikuru sei nekuti chidimu chakakura chemari inobhadharwa ndezvirehwarehwa. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari ine chekuita nedzidzo yemwana ari kupinda mugwaro rekutanga madhora makumi matatu chete muzvikoro zvakawanda. Asi zvirehwarehwa zvakaita senhumbi dzechikoro, mari yekutenga bhazi rechikoro, mari yekuvandudza chikoro ndizvo zviri kudaidzira mari yakawanda iyo vabereki vari kumanikidzwa kubhadhara kuti mwana awane nzvimbo. Mumwe mubereki vaLamek dzinotyiwei avo vashaya nzvimbo yemwana wavo kuti atange chikoro, vanoti nyaya yehori muzvikoro ndiyo iri kuita kuti vashaye nzvimbo sezvo vakuru vechikoro vachida chioko muhomwe.
Ndizina chendurichai ndinofupisa ndakufukwa pamwe nyaya yekungoti vanhu vanenge vachida kuzoti vakwanise kuzowanawo pamwe chete kana mari mawana pamusoro pekuti vakamboomesera vanhu then kuzowanika kuti mari.
Vadzinotyiwei vanoti mari iri kudiwa pachikoro chechikono hono inoita madhora zana nemakumi mashanu nemadhora matatu yakawandisa.
Kutaura chokwadi, ini handaifunga kuti zvegrade 1 zvinodhura kudaro bhikozi katasakana kumayunivhesiti aiwana ari kubhadhira kuma 400 and something euniversity handidi yechusheni ende munhu anenge achitiwana specialized ndekuti attention kuzoti isusu vana egrade 1 150 inenge irati dhurei.
Muzvari Gladys Chekero ava vashayawo nzvimbo ye mwana wavo pachikoro chemhanyame vanoti vanzi mwana wavo haana kudzidza early childhood development kana kuti crash pachikoro ichi.
Ivo vanoti vari kutora ECDA ndo vanozongofamba nawo from AB up to grade 1. Sakana mwana wakagara asina kutouya kunzvimbo yeECDA kugrade 1 zvinozonetsa kuti maclasses anenge akatongosara already.
Mumwe mubereki wekugadzema amai Stembiso Moyo vanoti vatadza kuwana mari yechikoro kuti mwana wavo atange gwaro rekutanga pachikoro chechinhoi. Amai Moyo vaenda kuchikoro nemari isina kukwana vachiti vanozotsvaka imwe nekufamba kwenguva. Amai Moyo vanoti mari yechikoro inofanirwa kudzikiswa kuti mwana wese akwanise kudzidza.
Vaingotichipisira mafisa ekutsvaga nzvimbo yacho akana pazvitere.
Amai Chekero vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvimwe zvikoro zvinoenderana nekuvaka kuri kuitwa misha inogara veruzhinji.
I think vagadzirise kuwedzera maschools, even maschools ainlarjiwe because iye zvino population iri kungowanda but maschools zvifend kuti maschools akudhara ndo agara angori ngamu kuzviona even makatenderera chinhu iri kukura mastendi ari kukura kugadzirisa maschools akawanda vavaka maschools.
Mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland West vaSylvester Mashayamombe vanoti vakamirira kutaurirwa zviri kuitika muzvikoro nevakuru vezvikoro kuitira kuti vakwanise kutaura zvizere pane zviri kuitika muzvikoro. Asi bumbiro remitemo yenyika rinoti vana vose vanofanirwa kuwana dzidzo yepasi pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.